Paive nemufaro mukuru ku Queensdale Sports Club uye mhuri yavahove inoti yakafara zvikuru kuti shamwari dzavo pamwe nevamwe vavaishanda navo vakaronga mutambo wakadai uyo vati wakabudirira zvikuru.
Makaita musaipa zita remhuri, makaita makasiya mayarutsa mhuri machandira makaita sai. I wrote this just to thank my husband.
Mudzimai wemushakabvu amai Tekla Hove vakatsanangura murume wavo semunhu aive nerudo nemhuri nebasa rake, uye vanoti vanotenda chose kuti vakadzidzisa vana vavo uye vanokwanisa kurarama pasina dambudziko kunyange baba vavo vasipo.
Ndinofara kuti vanhu vanorangarirawo shamwari yavo uyevo kuti basa rakaita was not in vain. Ndinofara zvekuti ndinomutenda chaizvo murume wangu because wakadzidzisa vana. Akaita basa rakawanda rakatapukira kuvana vake.
Amai hove vakati chimwe chinonyanya kuvafadza rudo rwakaratidzwa neshamwari dzemurume wavo nevamwe vavaishanda navo, uye vati izvi zvinoratidza kuti vakasiya vadyara rudo. Mumwe mwana wavahove Tanatswa akaudza Studio 7 kuti baba vake munhu yaive nerudo, uye izvi zvakaratidzwa nekuya neuwandu kwakaita vanhu vanyori, shamwari dzavo, vaimbi nevanhuwo zvavo kumutambo wokupemberera upenyu hwavo nekuvarangarira.
Tifunga nezvikuitika mazuva nhasi ndinoti baba vangu chavakandisiyira izivo. Pataitaura vainozondiudza kuti hayo kana uchidai so wadi wambowedzeroka kushanda nesimba mbishana kana kuti tamba tamba zvako, asi usakanganwa kuti mabhuku ndokwaunofanira kuchiita. Saka kubva pataingo tava tese ndaingova nemafungiro akadaro kuti chikoro kutanga.
Mumwe mwana wavo Tafadzwa akatiwo mafariro aiita vanhu nemugovera ndozvavaigara vachiita nababa vavo, uye zvinorwadza kuti havasisipo.
Saigwa vanga vari munhu aifarira magatherings ivava neshamwari dzavo vana chiri kure vachitamba vachiteerera musambo vachiita poetry netembo dzavo vachitaura dzimwe dzine chikaranga chakadzama.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vaOK Machisa, avo vakaridzawo mimhanzi pamutambo wokurangarira vahove, vanoti vakaona zvakakodzera kunge varipo sezvo vahove vaive mumwe wevanhu vakavamba sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights.
Ndivo vamwe vakaumba chirongwa chekuti Zimbabwe Human Rights Association ivepo, uye chirongwa ichi chinotifungisa zvavakatangisa zvavakanga vatsidza kuti kodzero dzevanhu vemuZimbabwe dzipembedzwe, dzicherechedzwe uye dzichengetedzwe.
VaMichael Mabwe ava netawo netembo dzekukurudzira kodzero dzevanhu vanoti vanorongarira vahove nemabasa avo, uye mabasa avo ndiwo akaitawo kuti vapinde mumabasa ekusimudzira kodzero dzevanhu.
Kuungana kwevanhu nhasi vachirangarira vachenjerai hove kunongotipa tariro yekuti vanhu vari muZimbabwe vanotondera, vanorangarira, vanoona ukosho hwekuramba vachitaura nyaya dzekodzero dzevanhu, especially panguva ino yatava kurarama yekuti kodzero dzevanhu dziri kudamburwa zuva nezuva.
Munyori wesangano rinomira vanyori reZimbabwe Writers Association vaMemory Chirere vakati mutambo wokurangarira vahove wakafamba zvakanaka, uye zvinoratidza kufamba kwavaita nevamwe vavo. Vamwe vanyori, vaimbi nananyanduri vakapinda mumutambo wemugovera vanosanganisira vaDavid Mungoshi, vaKonde Mhlanga, vaShima Chinodya, amai Virginia Piri, Hope Masike nevamwe. Vahove vaive nemukurumbira uye vakahwina mibayiro yakawanda yekunyora mabhuku inosanganisira Noma Award for Publishing in Africa. Vakashayikira kuNorway muna Chikunguru uku vangi vave kugara muupoteri, asi vakachengetwa kumusha kwavo kuGokwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.